Machitara ni Studio 7, mukura nunane zokufambiswa kwesarudzo kuzek, vautoile slai kwana, vati sesangano, havasati vaona tsamba kubva kuEU iri kutaura zvekuti yava kumbomisa rubatsiro rwayo kwavari, asi vari kungozvinzwawo zvichitaurwa pamadande mutande.
And in any case, if a sasaudzo zvibva kuteemu nayo EU kuti haichatitiribatsiri, tiri kungozvionawo social media, saka sesangano hatitevedzeri zve social media. Asi kunyange zvakadaro, Jack yagara ichiwana mari yayo zhinji kubva kuhurumende sekureva kwemutemo. Saka chero EU ikanzi yabvisa mari yerubatsiro, hazvikanganisi kufambiswa kwezvirongwa kuno kuzeki.
Asi mumashoko kuvatori venhau, EU yakati yainge yashuma zeki kare nezvedanho rayainge yatora. Mukuru anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaRichard Maomba vati danho rakatorwa neEU rinoratidza kuti zeki yakaita basa nemazvo zvinova zvanga zvisina kutarisirwa nenyika dziri mugungano iri.
The EU has its autonomy to have the decision that it wishes with its resources.
Zvanguratidzwa neEU ndezvekuti vanogona kuita zvavanoda nemari yavo zvinova zvisina kana dambudziko. Asi zvakakoshawo kuti tione kuti zvinoreva kuti zeki yakabata sarudzo zvakanaka zvinova zvisina kufadza nyika dzemuEU sezvo vange vane zvavanga vakatarisira zvisina kuzoitika. Zeki yakazviitira basa isina kwayakarerekera kunyange kune vanoipa mari seEU.
Asi mukuru wesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti kucheka ukama nezek kwaitwa neEuropean Union kuchaunza matambudziko akawanda mukuitwa kwesarudzo munyika.
Nhau inosuwisa. Ukatarisa mari iyoyo yanga ichibatsira mabasa akawanda kunyaya dzesarudzo. Yanga ichibatsiridza zek kuti iite mabasa evota education, nyaya dzevota registration nekutotenga material. Yanga ichishandiswa munyaya dzemaelections. Maelections dzekakura taiona European Union iri patina yakanaka yanga ichibatsira zeki.
Gweta uye vachiongorora zvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vanoti nedanho reEU iri remangwana remaitirwo esarudzo munyika rinogona kunge risina kujeka.
EU yazoyatorawo homwe yayo ikatarisa kupi homwe yedu nokuti zvamaita hazvina kujeka. Zvinoreva izvokuti ramangwana sezeki rinogona kutadza kuti riite chaizvo chaizvo zvinodiwa nekuti vanenge vasina mari dzakakwana dzekuti vashandise nekuti zvinoratidza kuti vatombopiwa mari iyi kumashure zvinoreva kuti mari iyi vaitoida uye yaitoshanda.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaElton Ziki vanoti kumiswa kwerutsigiro kwaitwa neEU kuzek hakuna zvakunokanganisa zvachose.
European Union yaradza kuti yakarwadziwa zvikurusa pakusvika pakudambura chitsidzo chavakanga vaita neZimbabwe Electoral Commission kuti vachakange vachifambidzana. ZEC haizombofi yakakanganiswa nekunyimwa kana kudzurwa kwaita mari iyo Zimbabwe Electoral Commission pamutemo inenge ichifanira kunge ichipuwa mari kubva kuhurumende.
Mugwaro iri EU yakati zeki yakatadza kuita sarudzo dzakachena zvinova zvimwezvo zvakaburitswa nemasangano akauya kuzoongorora sarudzo idzi anosanganisira reSADC, reAfrican Union nered Carter Center. Kunyange hurumende ichiti hapana chichakanganisika mubasa rezeki nekumiswa kwemari yeEuropean Union iyi, dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti dzichaiomera zvakanyanya sezvayagara ichitatarika kubatsira nemari mapazi ayo nemakomisheni akakosha munyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.